Zimbabwe inyika ine zviwanikwa zvakawanda sekuziva kwese kwatine kuti ine mukurumbira pakushongedzwa kuyake yaitwa naMwari yaita sana Victoria Falls, ingava mhuka, ingava Chimanimani Mountain, ingava makareba dam. Tinazvo zvinodiwa pasi rese, asi dambudziko ratinaro nderekuti nyika yedu haitambiriki zvakanaka pasi rese. Zvinozoita kuti vanhu vanoya muZimbabwe vachibva kunze kwenyika vanoita vashoma. Ongororo yatakaita inoratidza kuti vanhu vanotoya through South Africa, vopi kuSouth Africa kana kuti muZambia voona Victoria Falls. Vachibva kuSouth vanotoya ndege inouya muVictoria Falls, yobva yadzoka manheru vapedza kuona mafashamo, nekuti havadi kugara muZimbabwe.
Nechikonzero chei muzvinhafu ndomugano?
Chikonzero chekutanga chekuti dzimwe nyika dzakatipoteredza matax anonzi value added tax havaisi matourism products zvekuti ukapinda mahotera kuna kutinoshandisa tax iyo nekuti hurumende inenge achida mari. Asi zvikuru kuru ndechekuti imeji yeZimbabwe haina kumira zvakanaka pari zvino. Iri dambudziko ratakaona kubva 2000 kuti chimiro chedu hachina kumira zvakanaka. Saka tourism sector haifambi zvakanaka kana chimiro chinyika chinomira zvakanaka. Vanoverenga vanoziva kuti pakabva vaMugabe muna November 2017 kuti chipinda mugore mekutanga 2018 matourist akauya kuZimbabwe anga akawanda zvikuru, nekuti ivo mukuona kwavo vange vachitarisira kuti munhu anga achinetsa abva. Asi pavakazoona kuti aiwa hurumende ndo inochengetera vaMugabe neripo rakare zvino, maitire acho kunyanya kutakatichira kumaabuse emahuman rights haasi kuchinja.
Mungapa muenzaniso
sekuona kwamuri kuita muchierenga magwaro kuti vanhu vanosungwa kugara mujera kwemazuva anosvika kao 100 vana job scarce muenzaniso vasina kunotongwa. Zvinhu zvinonyangadza pasi rese tichizviona, kuti ava havasati vasiriyasi kutitambe navo, taakuenda kumwe kune dzimwe nyika. Asi munoona chidoko doko chekuya muno vanonga vanacho, ndosaka vachidongorera vari muZambia, ndosaka vachibva muSouth Africa vachingodongorera vachidzoka. Asi kuti vasiye mari muZimbabwe vati aiva hatisii, nekuti havasati vasiriyasi. Saka ndo dambudziko ratinaro irori muno muZimbabwe, rekuti zvimwe zvacho haisiriusisa kuti tiswe tichinetsera semaZimbabweans tichikanganisa zita redu kunze kwenyika uko.
Asika hurumende iri kuti chiri kusvibisa zita renyika zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvakafanana nenhunzi dziri kuya pachironda. Chironda hachikwanisi kushora nhunzi dzauya pachironda chinonga chiri pamunhu, nekuti nhunzi vashanyi vanodedzwa nekunuhwa kwechironda. Saka tikarapa ronda tinoziva kuti hapana nhunzi inokwanisa kugara yakakupera. Saka ronda ndoripiko? Ndiwo hadisi yemevaki.